vanoona nezvemitemo nezvekuchengetedzwa kwerunyararo vakakurumidza kuziva kuti avo anga ari manyepo, uye nzvimbo zhinji idzodzo dzanga dzagara dzine mapanic button nemapurisa anga ari padyo. Asiwo tinoda kuti vanhu vazive kuti zvakakonzera kuti mune dzimwe nzvimbo kunyanya kugeorgia nekupennsylvania nguva yevanhu yokuti vavhote yakambomiswa kana kuti yakambodzorerwa kumashure, asi vakazopiwa zvavo mukana wekuwedzerwa nguva yavanga varasikirwa nayo kuti vavhote.
Matikiti vhari kuti kudii nenyaya yenharedzi?
Kunzwa kwatiri kuita ndekwekuti matikitivha makuru emuno munyika veFBI vari kuti vanofungidzira kuti vanhu vaitumira tunharombozha utsu vane chokuita nenyika yeRussia, kana kuti Russia aligned suspects. Havasi kunyatsobuda pachena kupomera nyika yeRussia senyika, asi vari kuti vanhu vaitumira izvozvo izvi zvokutyisidzira vane chekuita nenyika kana kuti vanodyidzana nenyika yeRussia. Tiri kunzwawo zvakare kubato guru rekudzivirirwa kwenyika reCISA, kana kuti Cyber Security and Infrastructure Security Agency, riri kutaurawo zvimwe chetezvo kuti ongororo dzavo dzepedyo kana kuti immediate suspicions dziri kutaridza kuti vese vaiita izvi vane chekuita nenyika yeRussia, uye vanofungidzira kuti kwaiva kuedza kweRussia kuti ibvonyongodze mafambisirwo esarudzo muno muAmerica.
Sei America ichigara ichiti Russia inoda kupindira?
Pane zvinhu zviviri. Chekutanga ndechekuti America inogara ichitaura kuti Russia haidi kuona kubudirira kwesarudzo dzemuAmerica, nekuti zvinova zvaratidza kuti demokrasi iri kushanda zvakanaka. Saka Russia inenge ichida kuratidza kuti aiwa iyo yamuri kuti demokrasi pasi rese inotovawo nezvinoshoreka. Chechipiri, tiri kunzwawo togara tichinzwawo Russiayo inotiwo painoitawo sarudzo dzayo, America inoedzawo kubvonyongodza ikoko, ichitsigira vanenge vachipikisa hurumende yeikoko, ichitumirawo vanhu vayo nemari nezvimwe zvinoita kuti vanopikisa hurumende ikoko vange vachitsigirwa neAmerica. Saka tingati kana toenda kusarudzo vanogara vachibayana muziso,